manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kunotadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats Inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino zvino pakuita tsvakurudzo nekuene mafigiri ezvinhu zvakasiyana siyana zvemunyika sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki nevehukama uye kumitiswa vasati vabvazera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemwe chete vari kurwira mukombe we 2022 Castola Gasocaster of the Year vanosarudzwa. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West muParamende vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare, muzvare tafadzwa miti, vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya, vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare, ati nyaya iyi yakakosha zvikuru, zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti, vatiwo izvi zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomisheni inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission, iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje-manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vativo vakatya madzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga richitorekodhwa nekoti pasina magetsi. Saka zvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi, asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi pachine nguva.
Mumwe wavanga vari mudare iri vaClifford Slachwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemutemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa matare edu edzimhosva, kupindirwa nokupenengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANUPF iyo yaparara isina zano kuti yobata papi, yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupiwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvinyirira, kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka, nekuti ZANUPF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya yekuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya, maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaita ka muno munyika nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika zana nemakumi mashanu vari muusungwa vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reCCC muzvaremo Blessing Ali kunyatsime, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yeZANUPF vaPius Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala avo vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe gumi nevashanu zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kusara kwavasikala navaFelix Biri vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuviga mufi kudzamara vasikala vabudiswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuChinoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora, dzakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bvumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru makumi matatu kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiti hazvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda havanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanesek.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino zvino, vave kutedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics zedu toburisa patinoda kana patagona. Asi veIMF vakayakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuproducea statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chironga chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June 30 asati asvika, evenezvo tachitoita 9 months, bari chacho chinotaura zve6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati, zvino zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende kurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. vama wande watsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete navo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webhodhi reZimstats amai Naomi Wekwete vatsinira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe, so izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe Vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza Zimstats nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstats mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pauzikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva, so I think ndozvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasandekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai ekeni achifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabva zera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai achifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 naama echifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya semapoka anomiririra kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nhau dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kure sevabereki kudaisana sekuru, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nana baba mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinoti iyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rumburu rakanaka kuti constitution yedu inoramba kurodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti taneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa reumai ivo vari vana, nekuti vakutoona kuti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yacho, naiti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabate vanhu vasapare zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisireiwo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyu munharaunda, ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kuchema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai ekeni achifamba vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore 46 ekuberekwa kana kuti 46 icho changaichitungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yadzivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo Victor Bout chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Griner uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mumapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu reMashonaland West vari kuchema-chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vari dzemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba necheGutu vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRicks riri kwaZvimba vaGreystone Matiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course, kutravela jeni ninge yati rebega idha pamoto muna kutokanganisa vamwe donaso kuti kuita decentralize ma polling stations ako zvinhu zvezviriji zvinhu zviri right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUS vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tatarisa kubvira muna 1980 izvo neizvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa vadzara ndozvo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana yedu zvose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchitoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswawo kuita mafunctions akawanda anosanganisira kuti kana yangwe yasarudzo dzopanounganwa kuti pagowanikwawo paine nzvimbo nemafasiliti ekuti vanhu vadiki vakwanise kuita kuprocesa.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko, nokuti zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vava kuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Rovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
SezimbabweElectoral Commission chekutanga tine kushuwa shukuru sakutu vangu pavanenda kuno vota vasa famba mitungu ya kakua mukatarisa renji ya tunuta uraisu kuti hatinya nyufari la kuti vangu vafambi more than 5 kilometers to a polling station kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba pane zvine konzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro
asi vanhu vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva
tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizimisi mabhizinesi centers aya nzvimbo idzodzo ndo dzatinotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose chinganditadzisa inini semunhu ari kuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yezimbabwe musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii
dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
munhau dzemitambo vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we2022 Castolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeworld cup 2022 kukata nesvondo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisirawo tamusona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina wa knowledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemaurea cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAfcon. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United kana kuti makepe-kepe aitatarika zvinotyisa. Pamusoro paWalter Musona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWalter Magalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba na Nelson Chajka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Elik Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindirai weHighlanders na Innocent Benza weHerentals. Musona ndiye arutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyeze kuchitsa chikwata ichi masemifinari echibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutosaikuziva kuti zvizve zvatotora nzvimbo because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year because kana kutarisa matambiro akakaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka yaakurelegation but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa16 gore rino. Asi hapana mvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNomen Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nevasvitsa ma semifinari. Zve chakadaro, Herentals ne Blue Chiefs dziri kusangana muBaba Field Stadium mangwana kurwira mukombe wechibuku Super Cup. Tienda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese ye World Cup 2022. Makwikwi ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine, uye anukambo kari kupisa kanonzi Musoro Bhangu.
Vanoda kutongiya vandiponda ponda isesi savonotsaka ndiri muhonda amboera iva vengi vangu vakatireya namusoro bhangu.
Ndatanga zvemagitare muna 2014.
Veukama nevabereki munharaunda vaitwa kudii pamakatanga madhira?
Ndirimunhu wekuti pandida kuti ndaenda mastudio vabereki vandaigara novo vanga vasiri vabereki vangu, ndiri munhu akakuramirira kubva credit 2. So tembo kuti vanyazozvitambira izvizvo vasiri vabereki vako zvekuti unoimba izvizvo zvinosenge baza chi baza rengonzi rinoitwa nevanhu vaivayo vamwe vaivayo risiri baza rinoitoitirwa nevanhu ende zvengoshuriso kumavhillage kwatigara. Asi tiri vanhu vakazoshingirirawo tikazamazama kumboda kupushawo pushawo music yedu. Then pandakapedza form 4 2018 ndichinouya kumbari ndichinobhugara kumbari mbari munhariro ndichinobatanawo nemumwana DJ Mazo Proper Blaze chimbonoshanda nawo ndikamboshanda nere music. Then ndokwandakaonewo vamwe vari kundibatsira kupusha music yangu kaita sana Puskavara ando vamwe vanhu vari kundibatsira kupusha music yangu.
Komuchaungawo mumusic yenyu iri kusimudzawo vanhu zvakadii?
Kubva pandakanzi ndabva kumusha ndakuyewo kumbari ndakuzogara kuepuipi ndichitoi zvemusic yangu ndichisangana maprodusa akasiyana siyana. Ndina studio ndati ndaende ndosvika ndichionzi ari kudzidzira zvemusic yake isi kutiitira. Vanhu vari kuzama kutambira tambirawo ungoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kawani because music zijena tingonzi tangorekoda nhasi totangonzi tatione mahit. So ndichi
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Tinosangana nawo pamari dzekuti tinobhadhara mastudio tichishuvira kuti tinge tichirekodho sesomu yauye unenge wafungwa unasofira kuti pai zvinhu somu ndogadzirei ainingi tinechifila zikwatamuka but kuti unzobata tamuka wacho wamupa mari mari yatidziwane dzemastudio mari dzemavhidhios ndodzimwe dzinotinetsa kuwana malingoni vanhu vekuredio kuti unoti tindosoo song yako irira izvinhu zvinorema kana usina uri munhu asina mari. So
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi? Vanoda kubhuka mashow, vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda?
Vakawanda vanotibata tinobatika paFacebook page redu ravanzi Qshine Officials. Zvokuti pari zvinhu nesonga ndakarekodwa naSteez da kubuda inonzi Umbrella. Umbrella zvokuti ndikusha kuti zvine zvazoya sei yabozi
Isabel Kiushai Simondo Chandai soda ini Asi Chandai soda Nige jungwa shindu chandai soda Kana kuziva kutiva.
Hanzi kango magana kakuririsa kano paruka tata kuchitanga kusimuka kutitambe kambo Umbrella kubva kune mukomana Kiushaine angaine hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7. Rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa neveukama. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebail ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo sommeli wezengeza West edale lephalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba ulahlile uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla kodwa abathuthisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labathuthisi kodwa amaqwetha kasikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe Lebutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhulu sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANPF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla ngelanga. Wonke amayouth azisela msebenzi akusela kudla soke kudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ka ED umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi kamaphosa agcizelwe ngunkosikazi Audrey Maseko laye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula tshenje ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalowo sithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babethatha yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya omgabe lo Mnangagwa ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa umgabe yikho ke sehlanganisa lokho wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula uteacher wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu nama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo Mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile kathi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha uMnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayebalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe uMnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolo ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza unkosazana Magodo Ngamahlangu.
udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshana kakhulu kungani nditsho njalo ngoba thina njengenhlanganiso yehoza senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani abantwana bathe bahlangana lokuhlunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezimbini kuhlobo nakumakhelwane nakuma-study books laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu besethu nabadlengulawa ma-study books nalawa so esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo silengileke ngehoze lisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini ngoba isikhathi esiningi abantu baceda isikhathi ngenxa yohluphele okungamkihle kwezemnotho abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala ebota kubesika lodubo lamanzi udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapho nxa befuna kuthethela ama-favors okuthola amanzi into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempini yokuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya abazali bahamba bayeyeketa baye ngaphi ngathi zama ukudinga imali so abantu abethu bakhesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini
abadlwenguli ngokwazi kwenu mahlango kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje
abadlwenguli kakhulukazi singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi wona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanyela empuphu kumbe ngaphi ngaphi lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwauhlangana khona lokudlwengula lokho then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapho esigabeni nje kuyathi iyatholakala but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngobomama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadinga ukuthi bayathengisa bazeseni bayele kwenzekale lokho lalokho lokunye futhi esalinanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kule mfa ngekhaya kho badlengulwa khona sikhangele umuntu esikhala kusela mntu ekhangele ukuthi awuta lento kube leyo mva sezithiwa mna sengihlala ikhona something ngihamba sengithiya abantwana bebodwa ngithuba lokudlengula khona lokho
unkosazana makotonga mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana i-Women of Zimbabwe Arise Woza ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi
Umqondisi wezimstat unkosikazi Farah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe kobulawayo. Izimstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku ngensuku. Thina imisebenzi yethu kaningi-ningi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi nsuku kumbe imitshina yakulezi nsuku.
Ekhuluma emkhosini ofanayo emabhalane wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingela lwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeji i-economy yeZimbabwe, yikumeji abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula score ngoba siyakwazi. Basithelile vele ukuthi omama bangakhi, balantwana on average abangakhi, siza kubala abantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth layer. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort, izibhedlela zizashort. So you can tell me that this is a very important exercise eyenzwa yiZimstars, eyenzwa yi-Africa yonke jikelele, sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something kusho ukuthi wena you can project uzathengisa okungakanani. Ithiwa yi-marketing. I-marketing you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlala kahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapholisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi eludumo njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalade ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa logena kumete we Studio 7.
Nako hambe kuhle mhlawumbe ufunule kodwa le nyaka nako hambe kuhle ngomnyaka ozayo singare eyangukuthi ama-resources atholakala ngoba kathesi show ukurekoda singakurekoda abantu sasiningi badlale ngayo babatshelane bathelane hayi 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 ngakho-ke kumele kube lama-resources abantu kade bakhala ngihlala ngokuthi umashini hayi ngakhuluma laye ngangingalimali mami hayi sinyenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajini umalimazi zabo ngibesela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalele umajini kodwa ushubheke ukuthi impela abantu kumele sengena singachubelana nkaze mbona abantu bekungukuthi sifike sobe benika ishukela kumbe bebeyesibayeni benika inkomo uyambone bezenye inkomo kumbe bethenye ishukela noba amahlamvu ngakho-ke ngikhuthaza abantu kakhulu njengo-chairman wezimbabwe news rights association indinyora ukuthi hayi le kuthiwa i-intellectual property inyusi ipropathy yomunye umuntu kumele uyithenge ingasebe insurance mahala
kulezi insuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abahlabelayo abasebelendlela sokuthi bathengise umsebenzi wabo
hayi zona zokona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngabe abantu abahlelisa ngoba ngikhuluma lawe nje kumapha kulezi izwi abantu kuthela nje kama yonke indawo vele ke lokho nje ngakusinda kodwa ke abantu aba engelalutho ngoba khona ukuthi abantu bayachukelana nje nxa kungathela kalokho into engakudala ukuba kuyenzwa ngendlela zonke ezomele zithenge nxa kungaba le assurance ukuthi kuzathengwa kuthi abantu bengashekelana hayi kunolukurekoda ngoba lathi phela kumele sinole
kumele liphile lani ligcine imuli zenu
awu awuzwake kumele kuphile kugcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abangizishenzi kakhulu bavele imeni bethu iphila ngemnyuzisi njalo kwasemtweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi balenkomo bangamafamali abanye ngomanjinila abanye ngehotela abanye ngamaloya thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha ukungabi
umnumzana Albert Nyathi imbongi yelodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli benguqo eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu limidlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinidlalo weqembu lenguqu leBlower City Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amaclip abo phele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukubuyela kuyona lani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo uModric labo ziqinile uCroatia asiwo mathim alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weak. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba neBrazil.
Mina ngokubona kwami ngithipha iBrazil bona ngathi yiyo engathatha kumbe yakithi e-Africa Senegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabalile ama-good players especially iBrazil, iSenegal ngale ama-good players adlala khona lemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha zona. Argentina yayiwiniswa uMaradona sasengumaradona wayedlala kathimesingafani uMaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu Khoza uthi amaqembu wonke akulumncintiswana angadelelwa.
Kulama big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithatha i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kuba lama surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika kufinal the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqala imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar le Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngibe nesizwe 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-house disco uVusumuzi Nkomo. Uhamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss. Ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. Siyabonga.
Salbonan Balandeli, uzindawo zonke ilikuzo. Ekhaya ngibuya eLupane, esigabeni saseKana, kumbe eJabiwa. Ngaqala ngegospel ngo-2012. So kulo umnyaka ngezwa ngifisa ukuthi ngicule i-house disco. Kwafika kimi njengephupho. Iy'ngoma zamawuzi mamela kahle zingathi ziyawela ngapha ku-house zibuye ziwele ngapha ku-disco. Yikho kwenza ukuthi ngiwubize ngokuthi i-house disco ngoba uhlanganisa i-house le-disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe ba kuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHanju, abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62973 7440. 0027 code leyo 62973 7440. Ku Facebook nguVusa Nkomo, VUSAH Nkomo.
Abalandeli-ke kubatshiyela wapha amasu?
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu, ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina. Ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli, ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Suga madoda DJ King Boss uVusumuzi Nkomo ehlabela ke kamnandi lapho esiqhibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana, kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mtwaka zomuhle olivale lisayo ngontunga milinkumo. Nkololo kwana wa matuka nduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.